vamwe vanhu vataura nestudio 7 vatara vasati vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota nekuda kwekuti havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota. Mumwe wevanhu ava ndomumwe murume angozvidoma nezita rekuti Tasia uyo ati haazi kuziva nezvekuendeswa kwechirongwa ichi kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kutanga mangwana.
Isu hatisati taregista uyezve kusaregista kwedu ndekwekuti hatisati taziva kuti vanhu vari kuregistra kupi, mapolling station ari kuregistwa ndeapi, hatisati tatombomawana. Saka kuti tiregista hatisati taregista ndozvatakatomirirawo kuti tizive kuti mapolling stations ari kuiswa kupi, vanhu vari kutanga rini kuregista, uyezve programu iri kuitwa iyi hatisati tatomboinzwa nezvayo kuti iri kuitwa kupi, zviri kufamba sei kuti zviitwe, hatisati tatomboziva.
Mumwe zvemugari vaRobson Murambiwa vati vaida kunyoresa vakaenda kunobvunza nezvechirongwa ichi pachikoro chiri pedyo nekwavanogara asi havana kuwana rubatsiro.
Ndiutoda kuvhota, saka pandakaenda kunoregistra kuchikoro chiri pedyo nekwandinogara ndakasvika zvikanzi hatisi kuregistra, naivo vaisatoziwawo kuti kuregistra kupi. Saka ndiritotsvaka kuti mblawayo tiri kufanirwa kuregistra kupi kwacho kuitira kuti tinoregistra. Tiri kungonzwawo kuti hanzi kune blitz iri kuitiwa uye they are stepping up ma registration process, but hatisati tatombonyatsowa neinformation yakakwana.
Vamwewo vataura nestudio 7 varatidzawo kuti havazi kuziva kuti vanhu vose vabvezera munyika kunyange vakambovhota musarudzo dzapfuura vanofanirwa kunyoresa patsva kuti vagokwanisa kuvhota, sezvo kuchave negwaro idzva revanhu vanenge vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kana kuti vhota zvoo. Mumwe mugari angozvidedza nezita rekuti Nomsa ndeumwe wati ange achifunga kuti hazvina basa kuti anyorese sezvo akambovhota musarudzo dzapfuura.
Handandanyoresa hangu kuvhota kuti last time ndaangovhota but ajustoti kuti pamwe tongoshandisa zvekudhara zvese.
Vanyasha Moyo ndemumwewo wevabvuma kuti havana zvakawanda zvavari kuziva pamusoro pechirongwa chekunyoresa nenzira yebiometric voter registration, uye vati havasati vanyoresa nekuti vanoona pachine nguva yakareba yekuti vakwanise kuita izvi.
Handisati handisati ndanyatsozvitsvakisisa kuti zvakamira sei. Ndaichingoverenga kuti sisi zviri ichi next year ndichaenda ipapo kuna na January February ipapo.
Mumwe zvemugari uyo angozvidoma nezita rekuti Kudzai ati kunyange ake akambovhota mune dzimwe sarudzo dzapfuura haaone chikonzero chekuti anyorese kuvhota nekuti haana chaanoona chazvinobatsira. Ati kunyange hazvo kunyoresa vanhu kuri kuitwa nenzira itsva iyo inonzi inogona kubatsira kuti kubiridzira musarudzo kuderere, haafunge kuti kuvhota kwake kungachinja mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi.
Kuregistra kuvhota ndaimboregistra but as for now handisina that thing in me yekuti ndiregistre, handisiona anything chiri kumbochinja muno. Saka inini hangu kwandiri ndakazvimirira hazvikundimakira sense kuti ndange ndichivhota kupera nchitsva nezuva for nothing.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega vaadmire kudita vati zviri pachena kuti veruzhinji havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, vachitiwo veZimbabwe Electoral Commission vanofanirwa kuita zvose zvavanogona kuti vashambadze chirongwa ichi. VEZEC vari kusimudzira chirongwa chekunyoresa vanhu kutanga mangwana mushure mekunge vawana michina zviuru zvitatu yekunyoresa vanhu. Chirongwa chekunyoresa vanhu chakaparurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mwedzi wapera muHarare. Kuti munhu ukwanise kunyoresa kuvhota unofanirwa kuve uri chizvarwa chemuZimbabwe chine makore 17 kana kupfuura, uye unofanirwa kuve nechitupa cherata kana cheplastic chine mufananidzo wechiso chako kanawo gwaro rekufambisa richiri kushanda. Rezinesi yekutyaira motikari haikwanisi kushandiswa pakunyoreswa kuvhota. Munhu unozodawo gwaro rinoratidza paunogara, ingave tsamba yemvura iri muzita rako kana gwaro raunonyora rosainwa na Commissioner of Oaths, sabhuku kana mumwe munhu akadaro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishala.